manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chanjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane hwegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatiri kuona zvinyange zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzaakutosvika $10. Papachiita $10 pamwe pakutosvika $15 kana kuti $17. Nepapachiitawo $15 zvaakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa namatau dzatinoti mahwindi pamwe chete nokusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yokukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko, hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatova varidzi vamabhazi. Motikari zhinji kati mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashayikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvekuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paishe dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vave nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistrate mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu, zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva mumwe sabhuku wekunyamakate. VaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vatatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare ramajistrate vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwaro anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
In terms of the ritual component, Lano family waku, Vano Panamanikana, Uti, Yangu geographically and legally, Kusin Guamambo A, Ashigan and Zimbo, Yoyo, Minota, Uchiwan, Shinota E, Lano Fano, Panamanikana, which is in Israel, Z, Tiki, Ashimuna, Stonga Ari, within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemigano munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaishe Chirumanzu, ishe Bhinga, ishe Bota kuzaka, ishe Samambwa kuzhombe, ishe Negove kumberengwa, ishe Manyezwa kulupane, ishe Mashaya Mombe, ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Titsanangurirewo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichida kukontinya nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes, asi vakadzi vemuchechi manje takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndisiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda 39. Kovanava kuchiko. Ndonzi Pemu. Ndikangonyora kuti Pemu pabepa ravanenge vati tipe title. Ndonyora kuti Pemu. Ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina. Ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ii, ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechikristu ndodzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rumbo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Nheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vangu uyo mumwoyo mako unongoona watove nesongo. Ndogona kumuka makuseni ndichitoimba rumbo. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichiota rumbo, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe. Ndobva ndatorekodha makuseni achona iwayo, ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndo inyowani yandinayo, yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tundo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti, uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo. Singa ndo number 2 kana kuti number 3. Nitwakanga vaita naTekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe songu navo yatakadzikisa naBaba Harare. Kari kutonetsa mazuva ano. ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harari.
Ruyo rwacho runonzi chii?
Runonzi Mighty God.
Tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandinotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe Spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatina chomuna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana ava munenge muchivasarudza sei? Munoshandira munharaunda dzipi?
Pekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne. Nekuti kwakuna mufundisi angari kuchechi kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndakati ndiri kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aye. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndovandakatanga ndatora. Gore rakazoteera racho ndakazoenda kuApeway. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuApeway ndokuna PA wangu vanonzi Pastor Fusire. Vandinoshanda navo ivo vanogara kuApeway. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumhanzi wenyu vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Peji rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMhondoro Mubayira, avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune mamwe matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changa ndo chakauya muna Julai. Up to now vanhu havasati vatambira.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira, tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvishinji zvanzi transport. Hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaura senyaya vakazosvisa. Hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya. Handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi chakauya chikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kundochema futi hatisi kukwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei, uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii?
Hongu, asi zvichizonzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana, uye ane zigara kapindewo chidza nechikafu. Makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera munhu.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti zvemiwo wakanyoresa vana vangani. Pavana wakanyoresa mwana mungeri achiwana 7 kg.5 chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti unowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu, kana chapuwa vanhu chirenge ichi chakanangana nemhuri yako iyi. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Kachaka mbuu ya kachaka tambira pechanga kwa ya mafundi nchibage. Kata waindi hafe makijiza hakuwe kuenda kwa mafundi. Hafe makijiza hakuwe nda kwa nchibage. Dini uo wote shia nani ramu. Kwa hindi 3 months kachaka piwa mna July. Kata saratoshika monana September. Kisi singi. Kaa kungote nga tuma 10 kg. Kekinya kuita chaitu ya icho gurenu hakuna. Kutu nubata maari ya kutu nubo na mtuti wabata kwezi marizo tenga 10 kg. Ukipeza 10 kg yo 4 days, 3 days ya pesa. Apo nengo kato waona kana ene maari ya kutu nubo chumika.
Vanenge vachigowe randiwa nani? Zvili kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvimatongero enyika?
Kuno wauya mota iyi nevanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyuchi. Deni pamwe pavanotoenda ipapo ndipo munotosara mumoshayana nekuti kamwe munotanga matombohudzwa kuti pachara yachikafu chinhu chazoseyana. Saka vesocial welfare havamini.
Upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa 10 kg.
Vanhenge uchiita $6 kemwe achitama $6 ezvinizvowa $7 vatiinge ndakatitenda $7.
Imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii?
Inini ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu.
Saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu?
Zvakaoma, baba vakura, havana chavachakwanisa uye vanorwara. Vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwawo muzvavo mudunhu imomo. Zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita. Vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba, mariwo hadzisi kuita. Saka zvakaoma.
Shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti?
Shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano ekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho. Ikutotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura. Totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa mwezi mutatu.
Aiwa, ndinotenda amai, totarisira kuti zvinhu zvichashanduka.
Zvakanakai.
Manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai kaine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism. Ko iwo matambiro aya haana njodzi here? Ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi.
Inini ndinoita yoga for flexibility. Ndiyo inozounza contortioning. Kana taita yoga tava flexible, tava kuita contortioning, takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhiyos atichakusenderai muchiona. Zvedancing, rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa.
Vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi?
Vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira. Vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga, vanga vasitomborina kana basa nazvo. Iko zvino ndo vato support system yangu, vanenge vachingondisapota pese. Kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu, ndawana client, aiwa vanongondipa, vanotondisapota zvisingaiti, ende ndozvinondipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya ane zvechizvino zvino zvakati oh veruzhinji vari kutambirana nazvo here vakuzviziva here zvimuZimbabwe izvi
veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira vamwe vacho ndo vato maclients angu asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako
saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi vanokuwanai kupi
ndinotambira kuGlenview 7 kuGlenora muHarare vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session ndichakusendirai link pasi vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisira message pa WhatsApp kana kuuya kumba phone number yangu 0716717312
matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024
macomments kubva kuvanhu paunosenda mavideos yo notidzosera kumashure plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu
zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi takatadzawo ichi nechichi ndezvipi
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina saka 2025 tokuvimbisa kuti tinotagadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu zvii zvamunoda kuudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa.
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Moti followawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabaza.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza ari parunhare kuHarare neStudio 7. Yedu ya pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla lezano PFF sithuma ngameli Emerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandlaleli avalelwa esitokisini se-remand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yama-country emazweni iyabi distributed ngama political affiliations.
Umnumzana Busani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeDemocracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabango owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayelelungelo lokuxoshisa amalunga edayele ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edayile ephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHoshman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabi ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kuqhubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongikho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Bulababotshelwa okufanayo abagoqela uMnumzana Robson Jere okunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe. Abathela ilungelo loluntu uNkosazana Namatayi Gwegweza, uMnumzana Sane Ugwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele uMnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa every day siyabe silombono ochiyeneyo ngoba yithu esi-affectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithu esitshona sihlukumezwa ngohulumende lo, yithu esitshona silandelwa ngohulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana nabantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi uMnumzana Moses Mpofu lo Mnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlwelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. UMnumzana Melu Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana nenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba, iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva, so which means abantu abanenge bale corruption ngabantu bakuzano PF, so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka, idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idale lesenethi lalo lapasisa ibhili le eyahanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idale i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu. Sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024, uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho kwaqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuza kwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphetshelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Nimnondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni, izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North, kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminingi kwabhekuka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amaningi. U-Albert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zethukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngomoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. UMnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi ukusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulomana kalomkhulu kakhulu oyenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi mazivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo. Asisakwazi singabazali, so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi. Kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu, kwathathwa yonke into, lezindlu zamatitshala lazo zathathwa, namaklasi athathwa. So khona lapha idamba shoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansila kwathu eGwanda North, unkosikazi Zolibanzi Mpofu, uthi mkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo sedambashuku kuthethu amazenga angu-32 awela kachana. Zikuphume ama-asbesta angu-16 hawa hahla afa. Ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kachana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eDatata village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kachana, kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda. Ngugogo Sibilo osekhulile kuthe singene ngaphansi kombheda, umduli wahle wadilika, wadilikela phezu kwawo umbheda. Mhlanhla nje kodwa kahle malanga, but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi roof ihle yadistroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithethwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkashe.
Ubugcwele ukuthi obuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mfidanyana, bethethe amanzi emthonjeni nje, wathi umthonje wathi ungani wachongolezela amanzi, kuhambile imbidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazi weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMatabeleland South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Kukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide, yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu, uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqalo siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali, behlukuluzwa ilokhu lalokhu ukudla. Kodwa ke makufika leli khefu zathola nje umuntu onke ngathi uyagijigijima ngathi kukhona okuncane abe ukuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya, ngithola kuyikuthi hayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo. Singakhulumi ke abadakwayo ke yibo abangathi ngeyabo lapho ke badakwa ke kuze kuye kusa, yikho futhi okulezi ngozi. Iyo inkinga yakona ingozi ziningi, kusuka kube kungathi lesikhathi lesi uSathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile. Yikho engunanzelelayo
ezigabeni sami.
Njengabe izinkonzo kukhona yini elikwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lelomoya. Sibuyele ezwini lenkosi ukuthi liyasikhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwane. Lawo endaweni yakho ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu, ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo nxa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona bagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile, ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole kuyukuthi hatshi sandla senkosi sikhona, yaba sesibhedlela bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni. Abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa, umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo, ukwenzela lathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla. Ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa, njengoba ngitshile ukuthi kulokugijigijima ngezimali. Isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo uyathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo. Khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze, obanika khona ubathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga lithuba elinikeze lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Munzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza singapha A Voice of America, sise Washington DC.
Langala puma lendaba, langala puma lendaba, lashona lendaba, langala puma lendaba, langala puma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sisesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor ka ward 29 kulendawo, uCouncilor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima uma ngikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana, ama-murder cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonoko. Ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Ncube, hayi ngabe ngikhamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa. Izidakamizwa
into ezidakayo imvanje utshwala wontshengu sokuze kusenza ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abantu benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha edonsa ngetshapewa nemawulo kuhlungana i-Ward 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mahlayana ilanga lichisa umuntu abulawa kuze njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akula nyanga ezintathu kulo muntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akula nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetshiya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana womtshaya wambulala ngesipina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona leli ndiwade sikuChristmas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe namagazi wodwa ikilinika amanesi sebethole nzima kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eTshapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye esinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka aqeda abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala owabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana nomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye baphonga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafela esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Bavela kuleso sigaba abantu esibaziyo babancuke abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo kulitile imuli yakobani iyabulala imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibakhanye
pho baya amapholisa wona athini bayabotshwa na?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubopha umuntu bamhambise ekhoti ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho nami njengokansila yabe ngingasekho kukho nawe njengomsakazi nube yabe ungasekho kukho abantu laba bahamba babothwe sometimes izothiwa sebephika ubheyili baphenduke emakhaya uzothiwa kanjani njani omunye kubheyili khonapho waphinde abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo msebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusehlula laba ababalekayo abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukhansila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nangu umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
Sari bonani mazuba kwama athenta ivinyelela kuzo zonke indawo igama ngumezi isibongisa kongwenya ukuzalwa ngizalwa laphana endaweni yasesilwane ukongwenya umculo esihamba ngawo babiza ngeDanger Boys bawazi abantu abaningi ngiqalise nje ukuhamba ngawo 2023 ike qase khona ukurekhoda nje ingoma kodwa zalisidlisa ezalo nyaka ezika-2024 ngizothi liphatheke zona.
Wishla isinato, wishla usiyazi, wishla imitabani mkukuru. Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zami zitholakala eza last year ezalonyaka kodwa bengakaqalisa ukuzithengisa nje ngendlela ezithengiswa khona ngabanye. Bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu ngeWhatsApp. Kodwa muzifone ingoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngufakele ngabiza inamba zami la. Inamba zona +10 6 3 7 8 12 29 11 4. Laphinda futhi njalo +10 6 3 7 8 12 29 11 4. Igama ngumenzi isibongo sabongonyala kuFacebook ngikhona futhi uyabhala nje Menzi Ngwenyekazira.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isupport enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho. Le ndima esihamba ngayo inzima, dadathi sicele kubana lati besipha amandla amakhulu ukuze lati sikwanise ukuqhubekela phambili.
Singekehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.